mjini Marvelous mchanganya huye and chiti hei no misoro ye na uzeduzwa nasi chipiri kukazi 13-2018. Hutunga miri we MDC inotunga miri wanavamu genchangirai we National Standing Committee. Unoti wada izira msangano we chimbi chimbi miviri nemuswe China kuchitanga ne National Executive Meeting ichizoteverwa ne National Council. Misangano ii inonzi ichagadzirisa gakava riripo mubato iri pakati pava Nelson Chamisa nava Elias Muzuri. Bato riri kutonga South Africa re African National Congress rinobuda nechisungo chekuti mutungamiri wenyika vaJacob Zuma vadzorwe kubato kuitira kuti mutungamiri webato iri Cyril Ramaphosa vagadzwe semutungamiri mutsva weSouth Africa. Misangano yeBotswana neZimbabwe inopera nhasi muGaborone, nyanzvi dzichizeya zvingabude mumusangano iyi kuitira kuti zvisimudzire upfumi hweZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurukura pamusoro peurongwa hwebhanga guru renyika pamwe neZimtrade hwokuedza kumutsiridza makambani emubulawayo. Komiti yeparamende inoona nezvemari yonesekana nemaitiro emakambani ehurumende ari kutadza kutevedzera zvinodiwa pamafambisirwo emari mumakambani aya. Sangano reUrban Councils Association rinoudza komiti yeparamende kuti kambani yehurumende yeZimbabwe National Roads Authority kuti yaiita uori unotyisa munguva yehurumende yaive pasi pava Robert Mugabe. Muchirongwa chedza Connection for Life Talk na 8 PM tiri kutarisa gakava riripo rekuti bvunzo dzechirungu dzidzokororwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe chimwe chirongwa chedu cha 6 AM mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tiange tiri kutaura nezverudo sezvo mangwana iri Valentine's Day, zuva rerudo. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yevoa shona.